This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu kurume 25/2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. ZCTU yopokana nekuvandudzwa kwemitemo kuitira kuti makambani agokwanisa kugumura vashandi pamadiro aJojina. Rimwe sangano remagweta ropikisa kushandiswa kwemauto muhofisi yemuchuchisi mukuru wenyika. South Africa inombomisa basa vakuru vakuru vatatu muchipurisa vakapamba zvizvarwa zveZimbabwe munyika iyi vachinovaisa mumaoko emapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti rinopokana nepfungwa yekuda kuvandudza mitemo ine chekuita nezvemabasa pamwe nekushanda kwevanhu kuitira kuti makambani agokwanisa kugumura vashandi zviri nyore nyore pasina zvimhingamupinyi zvakawanda. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vaisara neStudio 7 Gweru nhasi, mutungamiri weZCTU vaGeorge Ngiwane vati chinhu chinorwadza zvikuru kuti hurumende ine hurongwa hwekuti ivandudze mutemo wemabasa kunyanya nechekuita nekupinda nekubuda kwevanhu mabasa. Vachiti kuita izvi kunosiya vashandi vanenge vabuda mabasa vari munhamo panguva iyo vashandi vagara vakatomerwa neupenyu. Vangiwane vange vachipa pfungwa dzavo mushure mekunge gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa munguva pfupi yapfuura vakati hurumende ine hurongwa hwekuda kugumura vamwe vashandi vehurumende uye inodawo kuvandudza mitemo yemabasa kuti vemaindastri nemakambani vagokwanisa kugumura vashandi pasina zvimhingamupinyi zvakawanda. Vangiwane vadzokorodza maonero esangano ravo ekuti hurumende haifanirwe kuita zanondoga pakuvandudza mitemo yemabasa. Vakatiwo pane kuti ifunge zvekuvandudza mitemo yemabasa, hurumende ingadai iri mushishi rekutsvaga mazano ekuti yoita sei kuti isimudzire makambani kuti vanhu vawane mabasa.
Handisati ndamboona pasi rino hurumende inenge yakuita senge yakuramwa vanhu kusvika pakadaro. Handisati ndamboona zvakare gurukota rehurumende rinotaura rakamiririra vana muzvina bhizinesi. Noti izvo zvaifanira kubuda kubva kuna muzvina bhizinesi kuti hatiri kutambura nokudzinga vanhu, asi zviri kubva nokuna minista wehurumende. Gurukota rehurumende rinofanira kunge riri rinodzivirira vanhu, vakarisarudza kuti ringe riri pariri ipapo, ndoraakutaura zvino kunova kuti mushandirwi agone kudzinga kana kutora munhu waanoda pasina mutemo unomubata. Chokwadi chakazara ndechekuti tinofanira kutarisira hurumende inosvika kana nokushaikwa kwemabasa. Hurumende inosisikana nokuti ngaise mutemo ipi netatwa nemari dzavo vakwanise kuuya kuzoita makambani muno muzimba.
Vashandirwi vanowanzochema-chema nerekuti mitemo yemabasa iripo pari zvino inoita kuti vaomerwe nemashandiro avo vachiti yakarerekera divi revashandi. Nekuda kwekusamira zvakanaka. Vaisara neStudio 7 Gweru nhasi, mutungamiri weZCTU vaGeorge Ngiwane vati chinhu chinorwadza zvikuru kuti hurumende ine hurongwa hwekuti ivandudze mutemo wemabasa kunyanya nechekuita nekupinda nekubuda kwevanhu mabasa. Vachiti kuita izvi kunosiya vashandi vanenge vabuda mabasa vari munhamo panguva iyo vashandi vagara vakatomerwa neupenyu. Vangiwane vange vachipa pfungwa dzavo mushure mekunge gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa munguva pfupi yapfuura vakati hurumende ine hurongwa hwekuda kugumura vamwe vashandi vehurumende uye inodawo kuvandudza mitemo yemabasa kuti vemaindastri nemakambani vagokwanisa kugumura vashandi pasina zvimhingamupinyi zvakawanda. Vankiwa ni wadzokoro za maonere sanga norawo ikuti, urumenda ifanu wakita za nondoga pakuvandu za mitemo ya mabasa. Wakati huo, panekuti ifunge zoku vandu za mitemo ya mabasa, urumenda ingada iru mshishire kutraga mazano ikuti yo itasei kuti isi mudzire makambani kuti vanu wawane mabasa.
Andisa atinda mbona pasirino urumende inenge akutasenga yakura mwavanhu kusvika pakadaro. Andisa atinda mbona zvakare gurukuta rehurumende rinotaura rakamiriririra vanamuzvina business. Noti izvo zvaifanira kubuda kubva kunamuzvina business kuti atiri kutambura nokudzinga vanhu. Asi zviri kubva nokuna minister wehurumende. Gurukuta rehurumende rinofanira kunge riri rinodzivirira vanhu. Vakarisarudza kuti ringe riri pariri ipapo ndora akutaura zvino kuti vati mushandirwi agone kudzinga kana kutora munhu anoda pasina mutemo nomubata. Chokwadi chakazara ndechekuti tinofanira kutarisira hurumende inoshishika kana nokushaikwa kwemabasa. Hurumende inosisikana kuti ngaise mutemo ipi netatwa nemari dzavo vakwanise kuuya kuzoita makambani muno muzimba.
Vashandirwe vanowanzo chema nere kuti mitemo yemabasa iripo pari zvino inoita kuti vaomerwe nemashandiro avo vachiti yakarerekera divi revashandi. Nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi, vashandi vakawanda vari kugumurwa pamabasa vasina kana peni ravanowana, zvisinei kuti vakawanda vavo vanenge vashandira makambani aya kwemakore akawanda. Vangiwa nevati zvinogona kudhurira hurumende kuti vashandi vangobiritswa mabasa nyore vasingapiwe mari dzepenjeni, sezvo vati hurumende inenge ichifanirwa kuve nehomwe yemari inenge iri parutivi yekuzochengeta vashandi ava muurovha hwavo. Panyaya yekugumurwa kwevashandi vehurumende, vangiwa nevati sangano ravo rakagara richitaurira hurumende kuti vashandi vaya vakawandisa, vakaenderera mberi vachiti kune vamwe vanhu vanohoreswa kubva muhomwe yehurumende asiwo vasina basa ravanenge vachiita.
Takangu watabira kutaura kuti kune vashandi vari kubhadharwa mari vakagara kudzimba. Tikataura kuti tine umbo hwevashandi ivavo vanonzi mayouth workers vakagara kumaruwa kwose kuvakazara nomumataundi vari kubhadharwa mari vakagara nevamwe vashandi vari kubhadharwa vasiri kumabasa. Tiri kuvimba kuti kana hurumende yakuda kutarisa nyaya idzodzo haingobvisi vashandi pamabasa. Ichatanga yaongorora kuti ndevapi vashandi vari kutambiriswa mari vagere. Zvoita kuti vanhu ivavo vari kuwana mari dzavasingafaniri kuwana. Ndivo vanofanira kutanga kumiswa. Hatisi kutarisira kuti hurumende ichazongoti iwerekedza basa iwecheredza basa, nokuti tinoziva zvaiitika vaingotora vanhu vachivabhadhara mari ivo vasingashandi muhurumende.
Mune imwewo nyaya, muchechisi wedare mudunhu reMidlands vaBrian Mzemba vati nyaya yakatarisana navaAlbert Chirau vanovekanzura Ward 11 muGweru inogona kuzoenderera mberi kana vadedzwa kudare redzimhosva nemasamanisi, sezvo vati mapurisa haana kunyatsoburitsa mhosva ingaite kuti vaChirau vamiswe pamberi pedare. VaChirau vakasungwa nemusi wechishanu vachipomerwa mhosva yeuori vachinzi vaitora mari yemutero inobhadharwa nevanoshandisa mimwe misika iri muward mavo vasingaendesi mari iyi kukanzuru. VaChirau vakazoburitswa muusungwa nemusi wemugovera. Vakaenda kumatare edzimhosva nemusi wemuvhuro vakanzi vadzoke nhasi apo vazosvikoudzwa kunzi nyaya yavo ichazoenderera mberi nenzira yekudedzwa nemasamanisi. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.
Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti riri kushushikana zvikuru nenyaya yevakuru vemauto ava vanonzi vari kushanda kuhofisi yemuchuchisi mukuru wehurumende. Sangano iri rinoti izvi zvinotyora bumbiro remitemo yenyika. Nyaya yemauto anoshanda kuhofisi yemuchuchisi mukuru wehurumende yakabuda apo mutevedzeri wemuchuchisi mukuru amai Florence Siyambi vakakwira kumatare vachiti vainge varohwa mwedzi wapera nemumwe mukuru wemauto Colonel Solomon Siziva kuhofisi yavo. Zvinonziwo mapepa amai Siyambi ari mumaoko emapurisa. Kune vamwe vakuru vekumauto vanoti Meja Musipa naMeja Manyeruke vari kushanda kuhofisi yemuchuchisi iye. Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti uku kutyora bumbiro remutemo rinoti mauto nemapurisa anofanira kudaidzwa chete kana paita dambudziko guru kana kuti state of emergency. Sangano iri rinotiwo rakatoendesa hurumende kumatare nenyaya yekushandisa mapurisa mukuchuchisa. Zimbabwe Lawyers for Human Rights yakurudzirawo komiti yeparamende inoona nezvemitemo kuti iongorore nyaya iyi. Sachigaro wekomiti yemuzvare Jesse Majome vaudza Studio 7 kuti vakatodaidza bazi rezvekuchuchisa kudare uye vanoda kusimudza nyaya yemauto iye. Studio 7 aina kukwanisa kubata muchuchisi mukuru wehurumende vaJohannes Tomana sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo. Mukuzeya nyaya iye, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights muzvare Rose Hanzi.
Bumbiro remutemo redu ratakawana muna 2013 rinotaura pachena kuti vana muchuchisi vanenge vari kwatinoti ku National Prosecuting Authority vanofanira vari vanhu vasiri vari musoja kana kuti vanenge vasiri mauto rinotaura kuti vanochutisa vanofanira vari vanhu vakazvimirira vanhu vanenge vatinzi pachirungu vanenge vari independent masoja kana mauto anongozokwanisa kuzonobatsira madepartment egovernment anenge achinzi ari under civilian authority inomirira vanhu vasiri mauto vanhu vasiri mubasa rechiuto kana kuti mubasa rechipurisa inganzi iyo security service ndoinonzi civilian authority vanogona kungozobatsirwa kana pane zvinenge zvaitika munyika zvinenge zvichida kuti vanhu ivava vazovabatsira zvakaita senge madisaster kana kuti pakaita mhirizhonga yakawanda ndopavangangotonzi ngavanobatsira vanhu vakadano asi kuti varambe vari vakazvimirira vasina vanhu vanovaudza zvekuita zvisingabvumirwe pamutemo hapafanhowe pane mauto mukati menational prosecuting authority
saka kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei pangaitwe sei kugadzirisa nyaya iyoyi
isu tangatiti paramendi yedu mubumbiro remutemo vane basa rekuongorora zvinenge zvichiitika mumapato emagovernment departments atingati mapato ehurumende vanofanira kuongorora kuti zviri kumbofambiswa sei vari kushanda sei vari kugona basa ravo here ravanofanira vachiita saka isu tiri kuti paramendi inofanira kuongorora kuti sei mauto akapinda kuti vanobatana namuchuchisi nekuti vanamuchuchisi vanofanira vari vanhu vakazvimiririra vanenge vasingaite zvekunyengedzwa kana kuti zvekuzovhundutsirwa nemauto
gweta rinoshanda nesangano rezimbabwe lawyers for human rights muzvare rosi hanzi vachitaura parunare muharare nablessing zulu westudio 7 direct from washington the voice of america muurongwa hwedu hwekutarisa sarudzo dzebyelection dziri kuitwa nemusi wechishanu 27 mwedzi uno nhasi tine hurukuro nevari kukwikwidza kumaundawin west vakamirira mapato matsva anoti transform zimbabwe nenational constitutional assembly kana kuti nca vari kubatsira kutsvagira rutsigiro vakennedy fungai vachamirira bato retransform zimbabwe kumaundawin west musarudzo idzi vadavid rodi vanoti gwaro revavhoti richine mazita evamwe vanhu vakafa kare vamwe vanhu vane makore anodarika zana vasingavanikwe pakero dzakanyorwa uye vamwe vanhu vakanyorwa kaviri vachizongosiyaniswa zvishoma kunhamba dzezvitupa transform zimbabwe inotiwo nhengo yayo vafungai vari kutyisidzirwa nevatsigiri vezanu pf sarudzo yekumaundawin west ndeyekutsvaga vachatsiva chigaro chakasiyiwa nevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai joyce mujuru kuchitiwo dzekuchirumhanzu zimbabwe kune chigaro chakasiyiwawo nemumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa zimbabwe electoral commission yakazivisa kuti vanhu vanodarika zviuru zvinomwe nezviviri vakanyorisa kuti vavhote mumatunhu maviri aya ngatinzwei hurukuro yataita navadavid rodi
pati inonzi zanu pf yakabata vanhu pfungwa nekutyisidzira kwakanyanyisisa zvekuti vanhu pfungwa dzavo dzakashanduka hongu havachada kunzwa nezvezanu pf asi kuti vabude pachena vazvimiririre kuti havachada nezvezanu pf vanoramba vakatyisidzirwa vanoramba vachingotsondorwa vachiudzwa mashoko ekuurayiwa vachiudzwa mashoko ekushungurudzwa nenzira dzakasiyana siyana izvi tiri kuzvibata nekuzvitora kubva mukati mevanhu vatiri kutaura navo
asi imi muri kukwanisa kuita misangano makasununguka here musingakanganiswe
misangano yatiri kuita tiri kuita muzvikwata zvipoka zvidiki 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 nekuti nguva yatinongonomirira kuti taakutanga musangano mayuti ezano nemotikari zhinji chaizvo dzakauya mazuva ano anonzi maford ranger anobva angotanga kutenderera munharaunda iyoyo vanotenderera navo vanozivikanwa kuti ndivanani vanozivikanwa vakamirira bato rezanu pf saka vanhu vanobva vatanga kutya kuti aiwa kako tikaramba tiri panapa hazvitipire zvakanaka vatinotaura navo totaura navo muzvipoka zvidiki zvidiki nekuti vanoti vanotya
makakwanisa here kunge muchiwana gwaro revavhoti
gwaro revavhoti takariwana voters roll takaiwana hongu kandi miiri asi mune zvinorwadza zvakanyanyisisa mukati megwaro iroro. Mune vanhu vakafa zvinozivikanwa kuti ava vanhu vakafa asi vanhuwo vachiri kuapiya muvoters roll. Tine vanhu vakazvarwa 1916 vamwe 1913 vachiri kuapiya vanotorine adresi inonzi Karuyana Primary School vanonzi vari kugara kumateachers cottages. Ukaenda kumateachers cottages ikoko hakugari chero vanhu vanopfuura 12 mateachers cottages Karuyana Primary School.
Zvii zviri kuimbiswa nebato renyu kuvagari vekumandown west kana makamavoterwa?
Tinomisa kuti kana Mount Dixon West yatisarudza mukati nemaelections ari kutevera aya, isu tichamira sebato nemutungamiri anenge asarudzwa muno kuona kuti upenyu hwevanhu hwaendeka.
Avanga vari vaDeft Road vanove campaign manager wavaKennedy Fungai vebato reTransform Zimbabwe vari parunare kupanorama kuMount Down West. Tabatowo vari kumirira bato reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA vaRuben Mafigo ava vanoti kune kutyisidzirwa kwenhengo dzavo pano nepapo nenhengo dzezano PF asi vari kukwanisa zvavo kutsvaga rutsigiro.
Nyaya dzekutsvaga rutsigiro kunoko pane zviri kungoti netsei zvakafanana nekuti masabhuku mazuva apera aya vakaunganidza vanhu. Ndinodaira kuti constituency yese because ndine masekretari emasabhuku anosvika vashanu vasiri kuda kuzikanwa mazita avo vaichitaurira kuti mumasabhuku imomo vaiudzwa kuti tiri kunyora mazita remunhu rega rega pavhillage musi wekunovhota musi wa27 sabhuku ndiye achatungamirira vanhu ivavo kunovhota taisa mubhuku ravo. Saka ndakanyatsoona kuti izvinoratidza kuti pane zviri kuitika kumasabhuku nezanupiyefu.
Makasvitsawo here chichemo chenyu kuzeki?
Handisati ndavaona vezeki but kubato redu vari kuzviziva. Ivo vezeki ndaane nguva ndisati ndataura navo vakambonifonera pekutanga tanga kusvika pari zvino izvi handina kana kutombotaura navo zvokuti ndofunga kuti mangwana ndoenda kuofisi yavo kwadokita.
Vamwe vaiichemawo nenyaya yekunonoka kuwana gwaro revavhoti kana kuti voters roll. Imi makakwanisa here kunge muchiriwana uye kana makariwana makagutsikana here naro?
Handisati ndatomboriwana nanhasi handisati ndariwana. Ndinongofunga kuti mangwana pandichaenda kudotiwa ikoko ndinokonzima kuti gwaro ringakwanisa kuriwana zvakadini.
Ko kusangana nenhengo dzenyu muri kuita sei? Muri kukwanisa here kutongoita misangano?
Aiwa musangano tiri kuita. Musangano tiri kuita zvakasununguka. Tichangoparana shoko rekuti ngatisangane nguva dzakati panzvimbo yakati. Aiwa tiri kuona tichikurukura.
Asi iro bato renyuwo muri kuona rine mukana wakakura zvakadii wekukunda musarudzo idzodzo?
NCA ine mukana wakakura zvekuti dhu. Nekufambuka ndiri kuita ndichitsvaga rutsigiro ndinyatsoona kuti vanhu vazhinji muno mandharoni ndokatora vari kutotsigira zvikuru.
Zvii zvamuri kuvimbisa vanhu kuti vakuvhoterei?
Zvandiri kuvimbisa vanhu kana vandivhotera chekutanga, muno mandharoni West constituency munongori ne 5 masecondary schools chete. Haasi kukwanisa kuakomodeta maprimary school ari mumandharoni West constituency ari 26. Saka ndinotarisira tisaita kuti tiwane mamwe masecondary schools maviri muno muconstituency. Kwozoita migwagwa yedu kunenge mugwagwa iri koko madhasiro ndada kuuya sogedo zvakanaka mihombe iyi tichiisawo tara chaichaya.
Avanga vari nhengo yeNCA musarudzo dzebyelection kuMount Down West vari parunhare kuMount Down West kwakare vaRuben Mufigo. Vamwe vari kukwikwidza ndava Banuel Seremwe veZANU PF navasiriro muradzi veFreedom Front of Zimbabwe vanove vatakataurawo nawo kare muchirongwa chedu. Bato reMDC Renewal Team nhasi rakwidza nyaya yaro kuConstitutional Court richipikisa kudzingwa kwenhengo dzaro mudare reparamende. Renewal Team inoti haisi kuzopindawo musarudzo dzemabai elections. Nhengo dzayo 21 dzakadzingwa mudare reparamende svondo rapfuura mushure mekunge bato reMDCT rasvitsa chikumbiro ichi kumutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume kuti tinzwe zviri kurongwa.
Without fundamental reforms, we are not going to participate in by-election. What is surprising to us is that our colleagues now say, after having caused 21 parliamentarians to leave parliament, they are now saying they will not participate. What kind of behavior is that? It means that they would prefer Grace Mugabe to be in Harare East than Tendai Beach. They would prefer Jonathan Moyo to be in another seat in Cholocho than Honorable Ngomo. We are surprised at this behavior. That's why sometimes we say people have been bought or maybe...
tinorombo vatereri mishina yedu inenge iri kutinetsei asi tombotarisa dzimwe nyaya dziri pamberi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zviri mukusuwa zvichitevera kushayika kwakaita vasikana vaviri vechidiki vanga vari pachirongwa cheUnited States Achievers Program chinobatsira vadzidzi vanobva kumhuri dzisina kubudirira kuti vaite zvidzidzo zvepamusoro muAmerica. Mumwe musikana wechidiki Nancy Tizora akashaya mushure metsaona yemotokari nemusi wesvondo Manheru uye ari kutarisirwa kuti aendeswe kumusha kunoradzikwako. Pari zvino pane mari inosvika $15,260 yaunganidzwa neshamwari nevamwe vaaishanda navo kuti mutumbi wake ukwanise kuendeswa kumusha. Nenzi akanga ari kushanda neInternational Monetary Fund panguva yaakashaya. Mumwe akashaya nezuro ndimuzvare Molini Magoronga uyo anga ari kudzidza kuBoston, Massachusetts. Hazvisati zvazivikanwa kuti chii chakakonzera rufu rwake. Pari zvino hama neshamwari dzake vaunganidzawo mari inosvika $10,712 kuti vakwanise kunoradzika hama yavo kumusha. Mumwe anga ari pachirongwa ichi Great Joint Love audza Studio 7 kuti zvichanetsa kuvhara maburi asiyiwa naNancy naMolin sezvo vanga vane unyanzvi waifanira kuzobatsira nyika kuti ibudirire dai vasina kushaya. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naNdlovu kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Izvi zviri kuitika zvatirwadza chokwadi pamusoro pekuti specially vanga vachiri vana vadiki vanga vane upenyu hwavo hwese vakavamirira pamberi pavo and vanga vana vachiri kungotanga vanga vachiratidzira kuti vachazoitawo zvine musoro neupenyu hwavo kuzobetsera mhuri dzavo pamwe chete nenyika yedu yeSaka. Inyaya yatirwadza chokwadi.
Tinoona pari zvino pane zvirongwa zvekuedza kuti shamwari dzevafi vaviri vasikana vechidiki ava wemuno muWashington newekuBoston vakwanise kudzorerwa kumusha. Imi sevamwe vanga vari pachirongwa apa muri kubatsira sei?
Vakawanda vedu especially vari kuDC nekuBoston azvo vakwanisa kuita kuti vaisewo like mafundraising initiatives paInternet. Saka vakawanda vedu vari kuendawo online ipapo tichidonetawo mari pashoma shoma ipapo patinokwanisa. Asi mukuwanda kwedu iyo mari yacho iri kuita ichibatanidzwa ichikurawo ichisvikawo pekuti inotokwanisa kubetsera kuti tizowana mari yekubhadharawo mafuneral costs nemarepatriation costs. Vakawanda vedu zvatiri kuita tiri kungoendawo apo pamafundraising initiatives tichingopawo nepatinokwanisa and nekungotaurawo nemhuri kungovaudzawo kuti ndo zvatiri kuedza kuita kuti sezvo mhuri dzakawanda dziri kuZimbabwe and kunewo kutenge tangouyawo setingori vana tega tega. Saka tinesikungowanawo mumwe ari kuita achimiririra mhuri dziri kuZimbabwe kuti zviwanewe kufambisa maprocesi anenge achifanira kuitwa.
Imi mungade kuti vasikana vaviri ava varangarirwe sei?
Ithink kuvarangarirawo nekungovafunga vose vanhu vanga vachifara vane rudo kumhuri dzavo iyezve vane rudo nenyika nyika yedu yeZimbabwe. Vanhu vanga vachitarisira zvikuru kuti vachazowanawo fundo iri pamusoro vachidzokerawo kumusha kunobatsira mhuri nekubatsirawo nyika yedu yeZimbabwe.
Vanga vari vaGreat Joint Love vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye vari kuWashington Washington State kuSeattle muno muAmerica. Mumwe mukuru mukuru wemapurisa muSouth Africa ambomiswa basa zvichitevera kupomerwa mhosva yekuburitsa zvisiri pamutemo muSouth Africa zvizvarwa zveZimbabwe muna 2010. Vamiswa basa mukuru webazi remapurisa reIndependent Police Investigative Directorate vaRobert McBride. Kusvika pari zvino vamwe vakuru vakuru vemapurisa vakambomiswa basa vachipomerwa mhosva imwe cheteyo ndi Lieutenant General Shadrack Sibiya, mukuru wemapurisa muGauteng vachishandira bazi reHawks pamwe navaAnwar Dramat, mukuru weHawks muSouth Africa yose. zvinonzi mapurisa aya akaendesa zvishwaro zveZimbabwe mumaoko emapurisa emuZimbabwe zvisiri pamutemo. Gurukota rezvemukati meSouth Africa vangosina tinhleko vanoti vose vakapara mhosva vacharangwa nemitemo yenyika. Mapurisa aya ari kunzi akapamba zvishwaro zveZimbabwe zviri muSouth Africa ndokunozvisiya zviri mumaoko emapurisa emuZimbabwe kumuganhu wenyika iyi neZimbabwe. Izvi zvakatanga kubuda apo Witness Ndeya nehama yake Shepherd Chuma pamwe neshamwari dzavo mbiri vakasungwa muna 2010 muSouth Africa vachinzi vakanga vari munyika iyi zvisiri pamutemo. Chuma anoti vakaendeswa kuBeitbridge Border Post uko vakaiswa mumaoko emapurisa emuZimbabwe. Mapurisa aya anonzi akabva vapomera mhosva yekuuraya mupurisa muZimbabwe vasati vabuda muZimbabwe vachienda kuSouth Africa. Ndeya akazowanikwa akafa mushure mekupfurwa. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti gurukota rezvemukati menyika vaKembo Muhadi vanofanirwa kuona kuti mapurisa akaita izvi aferefetwa uye kuti amiswe pamberi pematareedzi mhosva achitongwa nemhosva iye. Hapana huwandu hunozivikanwa hwekuti vanhu vangadai vakadzoserwa muZimbabwe vakawirwa nedambudziko iri vari muSouth Africa vakawanda zvakadii. Mashoko anotevera anoburitsa mafungiro ehurumende yeAmerica. Murwiri wekodzero dzevanhu anozivikanwa munyika akapambwa vanhu vose vachiona muHarare uye pava nemasvondo maviri asiri kuzivikanwa kwaari. Vakaona zvichiitika vanoti Itai Dzamara akapambwa nevarume vashanu apo aigirwa vhudzi rake musi wa9 kurume ndokukandwa mumotokari. Kubva ipapo haasati aoneka kwaari ukuwo hurumende inoti haina ruzivo kuti aripi. Vadzamara vanotungamira sangano rekodzero dzevanhu reOccupy Africa Unity Square iro riri kukurudzira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasiye chigaro. America inobatana neEuropean Union, Canada neUnited Kingdom pamwe nemasangano epasi rose mukushushikana nekutsakatika kwakaita vadzamara. Zviri kuonekwawo kuti hurumende yeZimbabwe yakashora kupambwa kwake. America inoti Zimbabwe inofanirwa kuona kuti nyaya iyi yagadziriswa. America inokurudzirawo Zimbabwe kuita zvose zvainokwanisa mukuona kuti vadzamara vawanikwa uye kuti kupambwa kwavo kuferefetwe kuitira kuti kuchengetedzwe kodzero dzavo uye kuti dzadzadziswa. America inomira navadzamara pamwe nevana veZimbabwe mukurwira kodzero dzavo dzekutaura zvavanoda pamwe nekuungana nevanhu vavanoda. America inokomekedzawo kudzoswa kwavadzamara kumhuri yavo. Aya mashoko anomirira pfungwa dzehurumende yeAmerica. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. ZCTU yopokana nekuwandudzwa kwemitemo kuitira kuti makambani agokwanisa kugumura vashandi paanodira. Rimwe sangano remagweta ropikisa kushandiswa kwemauto muhofisi yemuchuchisi mukuru wenyika. South Africa inombomisa basa mukuru vakuru vakuru vatatu muchipurisa vakapamba zvishwaro zveZimbabwe munyika iyi vachinozviisa mumaoko emapurisa ekuZimbabwe. Vateereri musakanganwa kupinda muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi manheru apo tichange tichitarisa matambudziko anosangana nemhuri dzinenge dziine hama neshamwari dzinenge dzashayikira kunze kwenyika. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri nichitumirai zvakanaka vateereri.